Baba Mucha.
Chibati Junge. Okay. Nrukuti ndonzo mrerutsa. Vamwe vakati maslenda, vamwe vakati matunda, vamwe vakati maplesa. Choice chete ndo iri tifa. Mtora tambundirano asazo zvimba ehe takwinjoya iye zvakumboa ndito viro viro semambama acha mapiwa
hapana zina wake munhu wese ane wake vanodada naye hapana zina wake munhu wese ane wake vanodada naye ingwari nguva nemukana ndine wangu ndinore mukango ndipa mukana ndouya naye kushoma muone tangu chichatirisha. Ngati paprika, ne changu ndeka ne kava mwevese.